Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechishanu kurume 2018.
Makateerera kuStudio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Dare rinomisa kugadzwa kwava Vulelani Khumalo samambo Lobengula mukumurutudzwa kweumambo hweshurudzi hweNdebele kwange kuchida kuitwa muBulawayo.
Vagari vekumasvingo vanoti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nevakuru vemauto vanofanirwa kukumbira ruregerero kunyika sezvo vakapara mhosva dzekushungurudza vanhu kubva pakawana nyika kuzvitonga muna 1980.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare High Court ramisa kugadzwa kwava Vulelani Khumalo samambo Lobengula mukumurutudzwa kweumambo hweshurudzi hweNdebele kwange kuchida kuitwa muBulawayo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Maprisa anodzivirira mhirizhonga vashandisa hutsi hunokachidza kuti vadzinge vanhu vange vachiimba vari panze peHigh Court vakamirira kunzwa kuti dare iri rinoti kudii panyaya yange yakwidzwa zvechimbi-chimbi pamusoro pekugadzwa kwamambo uyu. Mutauriri weRoyal Crown Trust vaEffie Ncube vaudza Studio 7 kuti mutongi wedare vaMartin Makonese vati kugadzwa kwavaKhumalo hakufanirwe kuenderera mberi sezvo kuve namambo weMandebele kuri kunze kwemitemo yenyika. Vata vasati vaziva kuti vachakwira kudare reSupreme Court here kana kuti kwete kuti vapikise zvaturwa nedare reHigh Court. Nemusi wechitatu, gurukota rezvematunhu vaJuly Moyo vakazivisa kuti kugadzwa kwamambo uku kwaisafanirwa kuenderera mberi. Panguva dzekuma 10 mangwanani, makurukota ehurumende anosanganisira vaMoyo negurukota rezvemukati menyika vaObert Mpofu, mukuru wemadzishe, Ishe Fortune Charumbira nemamwe madzishe mumatunhu eMatabeleland vange vambosangana kuti vazive nezvenyaya iyi. VaMoyo vati musangano uyu wange uri wekuda kutsanangurira madzishe nezvedanho rehurumende asi vati haona kuzoenderera mberi nekuda kwekuti nyaya iyi yange yakwidzwa kudare.
Mubumiro redu romutemo weconstitution unoti muno munogadzwa chief headman na village heads. Ndo zvatachida kuti tiexplaine. Asi kana pachida kuti pave na mambo mutsva, chief mutsva, unovuyisiwa kuprovincial assembly of chiefs vogara dare. Machief anogara dare iroro apedza voendisa kunational assembly of chiefs ndo vanogara dare futi iroro. Kana vavona kuti pane kodzero vanovuyisa kuna minister, minister aoendisa kuna president mambo ogadzwa. Ndokufambisa kwavo. But ndazoreka kupinda mumusangano nemhaka yekuti nyaya iyi yava kumatare.
VaMutandazo Ndlovu vati havazi kufara nekupindira kwehurumende munyaya yeumambo hweMandebele.
Yeah, ndikati these guys vanota kuti mambo wavo anoitwe. Then kuti mambo wetu anoindo, it doesn't need Mnangagwa, it doesn't need Obert Mpofu, it doesn't need riot. This is for the Ndebele people, for the culture of Ndebele. Finish. I don't think kuti Shona tribe can be higher than Ndebele tribe so that they can control amaNdebele nxa befuna ukwenza into yabo.
Pane makakatano agara aripo panyaya yeumambo hweMandebele. Gore rakapera, vaRafael Chuma Khumalo vakazviti ndivo mambo Mzilikazi the Second. Masvondo maviri apfuura vaPeter Zwide Khumalo vakazvigadzawo samambo Nyamande Lobengula II. Ukuwo mangwana vaBulelani Khumalo vange vachida kugadzwa samambo zvekare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Gavhuna weBanga Guru renyika Dr. John Mangunja vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatambira chikumbiro chavo chekuti vambopa mavhiki maviri mabhanga evemabhizimisi anonzi vakaburitsa mari zvisiri pamutemo nguva yekuti vagadzirisa mapepa avo. Nguva yekudzoswa kwemari iyi yange yapera musi wa28 kukadzi, asi zvanzi zvizopetwa musi wa16 kurume, mazita evanenge vasina kunge vaunza mari ozoburitswa pachena musi wa19 kukadzi. Zvinonzi pane nyaya dzekuburitsa mari zvisiri pamutemo dzinosvika churu nezana nemakumi matanhatu dziri kuzivikanwa, dzine mari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu zvemadhora. RBZ inoti kusvika pari zvino ine nyaya zana neshanu dzine mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora dzapera kuongororwa mari ichidzorwa. Mumashoko kuvatori venhau nhasi vamunangagwa vatenda kuti vapa Dr. Mangunja nguva yavakumbira yekukwenenzera mapepa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata Dr. Mangunja.
Announcement yavamunangagwa ayanga isiri backed nemutemo. That's why mari dzadzoka dzishoma, nekuti inonzi externalization pachirungu, kuburitsa foreign currency uchiburitsa kunze. But muno muZimbabwe US dollar ndoma yaamari yemunomu. Iko zvino ndikuda kutopinda musupermarket mpick and pay umu, ndokutonoshandisa maUS dollars, pondo yaanyaya yaamari yemunomu. So kana wakuburitsa mari yemunomu haikanzi externalization. Zvangofana neZim dollar rataimboti naro. So there was no legal clarity on this issue. Secondly, kana pasina legal clarity, there cannot be compliance without a law. Chechitatu chataakunzwa manje ndechekuti taakunzwa kuti iyo varume vezana ava ndo vane mari dzangu vakaburitsa, dzimwe dzinosanganisa nemadiamonds angu vada kuzvichenesa ivo. So it's an amnesty to themselves. So we are now saying, we are now demanding full disclosure, kudomwa kwevanhu vacho vadzosa mari kuti ndanaani, because tinoda kuona kuti nyanya idzi ndanaani, because we now have evidence yekutaura mazikurukota anotyisa muhurumende umu vakaba mari vakaexternalize mari. So we need full disclosure in the best interest yenyika. Hatisi kutaura prosecution, tinongoda full disclosure. Zviri kuitwa zvisina legal framework. Chinhu chisina legal framework hatisi binding. Zvafana nemutemo indigenization wari kuti vakabvisa. Indigenization Act ichiripo pasection 3 ichiripo.
Ko nyaya yekuti vanhu vanenge vasina kuunza mari vanozoburitswa mazita avo zvingabatsira here izvo?
Izvo zvinobatsira, it's a disincentive, but let's be very clear kakuti vanhu vakapara zvemhosva zveshuwa. Because kana vanhu vatina kupara mhosva, pane mutemo unonzi defamation wekuti wasvibisa zita remunhu. So let's be clear kuti tiri kutaura nezvechii. Let's be very clear. So we are for publication, but publication yacho must be based on a legal basis. Nechokwadi.
Avo vange vari vatendai biti vanotungamira bato rinopikisa rePDP. Todzokera iko zvino tinzwe gavhuna vebhanga guru renyika reRBZ, Dr. John Mangudya.
Toti wani, juu prosa katangwa ipere. You know kuti some people were going through the banks, and itika, because they were going through their commercial banks, my banks might be best to not be able to submit the app. Submission with respect the deadline of 28. Sato kupani yu mkana wada ni suwezi performance wakanaka. And that one, wasangu anga sauta hit the call ya amnesty acho. It means that mswa 19, as the president said, will then be able to publicize ma companies nevano wasangu wada hit the amnesty. Wano yu wawo, then the law will take its course after that. But anga apu wangu waka wandaka.
Asi muri kufara here nehuwandu hwevanhu vatambira kurudziro yehurumende?
Zvikuru. Dai 50% is not a bad number, and it means that dai basa zvakaitika dai basa vanhu vasamboya asauta submit. So definitely a return a positive that way is a positive thing. It means people are happy ne amnesty. It means that we are now building our own country. It means that we are there to ensure what is compliance. So we are happy, quite happy.
Avo vanga vari governor webanga guru renyika reRBZ Dr. John Mangunja vachitaura na Blessing Zulu vari parunare kuHarare. Vagari vekumasvingo vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nevakuru vemauto vanofanirwa kukumbira ruregerero kunyika sezvo vakapara mhosva dzekushungurudza vanhu kubva pakawana nyika kuzvitonga muna 1980. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mashoko yaabuda apo vagari vanga vachinzwa kubva kucommission National Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC iyo iri kupinda matunhu ichinzwa zvinofungwa nevanhu panyaya dzekuregerana pamwe nekugarisana murunyararo. Mumwe wevanhu vataura pamusangano uyu, Pastor Kuraone Mutimwi, vati kuti nyaya dziyananiswe zvakanaka mumaruwa. VaMnangagwa vanofanira kuratidza gwara nekutanga kukumbira ruregerero kuitira kuti veruzhinji vagoona kuti hurumende iri pachokwadi mukuda kupodza maronda evanhu vakashungurudzwa mune zvematongerwo enyika.
Then ndoda kutaura pamusoro the power of sorry. Ndirikuedza kusanangura kuti kana mwana akadonha murodhomu handiti usiri wamudonhedza unoti sorry. Mwana wato sumu kwa toku kisa mavu, ofara nukutuwa ndisori. Ime sori haiuye nukuti ndiwe wakakanganisa. Ime sori ino uye nukuti urumpozi na kutu nukutu nukunyara za kulara. Saka tiliku kumbira kuti, vamuna unaba president wenu, vari flengi jinewa kuruye masoja, chumiri la 5th brigade kana kuru kukukula hundi. Vachumiri lao, vahone mbomira bani kwa kuti, nukuta kukuti vanami Zimbabwe, vata wadziwa. Tiri sori nukutiri makastu jistaka chuma kuzukutunga milirai. Ndo sori ino chabwa na wani lezi mbaba. Yokutaka. Kwa sita sori yokuti tabuna kama pesimas.
Vasame umakaya vatiwo kana mutungamiriri rapedza kumira regerero commission inofanira kuona kuti vakatorerwa zvinhu zvavo mumhirizhonga yezvematongero enyika vadzoserwa uye vakaponda vanhu vatongwe vapikire mhosva dzavo.
Saka isitori kuti commission iyi isomudze nyaya dzese ispecial dzakatonge dziri mumapurisa dzikapuwe madokumenti maarara wativata. Saka izvezvi mapurisa akatoti ndimukoma wangu ihama yangu kwakusindika kana kwakuzvisiya. Saka komisheni ngaizvisumudzire nyaya idzodzo dziitwe dziri vakaorowa munhu nemunhu muripo womunhu munyika ino unozikanwa kunzi wakaoraya nhingi iwe muripo wacho imombe 15 dzoitwa vanhu vosvikidza mafoi ndo zvaitwa. Haikona kuti taregerana iwe mukadzi wacho uchinayo wakatorere munhu kuregerana kurudziko. Tostera zvinhu zvomunhu wakatorera wakatora mukatsomu wakaka.
Izvi zvatsamwisa vatsigiri vezanupf nevechidiki vachibva vatanga kuita ruzha rwakanganisa musangano kwenguva yakareba vachiti mutungamiri wavo haana chikonzero chekumbira ruregerero. Musangano uyu wazoenderera mberi mushure mekunge vatsigiri ava vabuda. Vaimbo vasachigaro wevarwi verusungunuko mumasvingo vatendeukai chinooneka vati kana vanhu vachida kutaura Mnangagwa vakumbire ruregerero commission inofanira kuudza vachena vakapamba nyika kuti vakumbirewo ruregerero nekuti vakashungurudza vana veZimbabwe.
Kana tichitarira history yeviolence tikaitarira zvataurwa nemutaura abva kutare taura tikaitarira tiri muzvidimbu chidimbu chimwe kechiresva ngatitangirei kwayakabva tichiuya tichiona kuti zvakaitwa apa ndezvipi. Kana pachitiwa apology potangirwa ikoko apology yacho pane hondo yakaitika yatinoziva yakaitaurwa nakomureda yakaitika muchimurenge ini naim evictim you see ruko rwangu zvarwakaita. Kana mukangotaura chete nehistory yegukura hundi musingataurawo nezvangu and iam sterile now handiti because of that war and if you don't talk about that
asi vatichaona maradze vati hazvina maturo kuti nyaya dzakaitika munyika isati yawana rusungunuko dzitariswe nekomisheni vachiti panodiwa nyaya dzakaitika pava nehurumende yevatema.
Pane vari kuti ngatitangei kure kuna nambuya nehanda vana sisu John Rock if they are there bring them to book zvimomo zvatotatisa nguva tichiti ngatitaurei kuti mbuya nehanda as if vanhu vakavauraya kana kuti vakatorera mbuya nehanda ngombe dzacho are they still existing. Musirikazi is dead. So ishi iripo ndeyekuti vamunangagwa zvavakauya 100 days dzawo idzodzo vaifangwa kunge vakasunga vanhu vose whether ndewe MDC kana kuti weZANU PF wakaita perfect violence. Nokuti nyika ino haisi yomunhu ndedu. We cannot allow people.
Mutevedzeri wasadyara weNPRC amailile njigwedere vati commission yavo iri kutora pfungwa dzevanhu kuti vawane mafambisiro ebasa rekuyananisa vanhu vakakanganisirana. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa mashanu afa, vamwe vatatu vakakuvadzwa mushure mokurwiswa nevanofungidzirwa kuti ndevanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. Vanopfurikidza mwero ava varwisa muzinda miviri yevanochengetedza nyika muguta reMandera riri kumaodzanyemba kweKenya kumuganhu neSomalia.
Mapurisa ekuIsrael abvunzurudza mutungamiri wenyika vaBenjamin Netanyahu mibvunzo kekutanga maererano nenyaya yeuori mukambani huru yezvekufambiswa kwemashoko yeBizag. Nepfenyuro yemauto yati vaongorori vabvunzurudza vaNetanyahu mibvunzo mumba mavo nguva iyo mudzimai wavo anga achibvunzurudzwawo kune imwe nzvimbo.
MDC Alliance yadoma vaNelson Chamisa kuti vakwikwidze chigaro chemutungamiri wenyika zvichitevera kushaya kwavaMorgan Tsvangirai. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitaura mushure memusangano weNational Council yakaitwa nezuro, mutevedzeri wasachigaro weMDCT vaMorgan Komichi vakati vagutu vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekuburitsa mashoko anopesana negwara remusangano.
Mutauri webato vagutu vaiswa pasuspension vambomiswa basa vakamirira kuzotongwa nedisciplinary committee.
Asi vagutu vati zviri kutaurwa izvi ndezvemugotsi matsuro vachitibumbiro remutemo harina kutevedzerwa pakaitwa musangano wanezuro.
Izvi ndakangozvihwawo pamapepanhau andaiverenga nhasi, ndikazviverengawo pamaWhatsApp group, ndikaonawo pastatement yakaburiswa nebato. Asi pari zvino hapana mwadhi kana kuti tsamba yandapiwa yesuspension. Saka pamutemo chaipo chaipo, ini kana ndisina tsamba yesuspension handitombozivi kuti suspension yachona isuspension yezvechii. Mhosva dzandinonzi ndakapara ndedzei? Masection akashandiswa econstitution yebato kundisuspenda ndehapi? Handizvizivi nokuti handina tsamba yandakapiwa. Saka ini segweta ndinoti handina kususpendwa kusvika patime yokuti ndinotaridza mwadhi. Ndinopuwa tsamba inenge ichinatsopatsanura kana kutsanangura kudedemura kuti gutu wasuspendwa neNational Council. National Council yakususpenda in terms of section or clause chakuti chakuti yeconstitution.
Nokudaro vagutu vanoti ndo vacharamba vachitaura vakamirira bato.
Zvakasimba ndirikuramba ndiri mutauro webato ndichitotaura ndichinyora nekuti hapana chinondirambidza pamutemo kuti ndiite izvozvo. Kana munhu anenge afunga kuti ndatyora mutemo enga achitora zvinobvumirwa nomutemo kuti gutu watyora mutemo, kwete kungotaura kunge tiri mubhawaka kungota kususpenda tisingatevedzeri mutemo pasina tsamba yesuspension, pasina kana chiripo chinotsigirwa nebumbiro reMDC kana kuti MDC constitution. Saka pari zvinoitaura neyo kudai handitorina tsamba, handitombozivi kuti suspension yachina ndei, ndongo wawo zvichingotaurwa. Saka tongoti vanotaura ngavataure zvavo, hanzi muromo wavo zvarirwe nerwizi, ini nditoripo ndiriti.
Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati havakwanise kutaura nezvenyaya iyi vachiti musangano waNezuro wakavarambidza kutaura vakamirira bato munyaya dzakadai. Hatina kukwanisa kutaura naMaita Bita Kumalo avo vari kunzi ndova vekufanobata matomo avagutu kutinzwe divi ravo panyaya iyi. MDCT mune kusawirirana kwekuti ndiano tora chinzvimbo chevaimbova mutungamiriri webato zvichitevera kushayika kwakaita vaMorgan Tsvangirai mwedzi wapera. Musangano weNational Council wakaitwa neZuro wakasarudza vaNelson Chamisa kuve mutungamiriri webato azere, asi vamwe mubato iri vakaita semutevedzeri wemutungamiriri webato Muzvare Tokozani Kupe vanoti panofanirwa kuitwa kongresi yechimbi chimbi yekusarudza mutungamiriri webato mutsva. Muzvare Kupe vanoti ndivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri webato kudzamara vaenda kukongresi mushure memwedzi gumi nemiviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObert Gutu, avo vanonzi vakambomiswa basa vachiramba kutaurira vakamirira bato vachiti musangano wakaitwa neZuro hauna kuitwa pachitevedzerwa bumbiro remitemo yebato ravo. Inyaya yatapiwa naThomas Chiripasi. Tichiripa MDC toenderera kune MDC Alliance yadoma vaNelson Chamisa kuti vakwidzwe chigaro chemutungamiriri wenyika zvichitevera kushaya kwavaMorgan Tsvangirai. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, mutauriri weMDC Alliance vaWalsh Mencube vati vane chivimbo muna vaChamisa kunyange hazvo muMDC timu nemakakatanwa munyaya dzeutungamiriri webato iri.
I am happy to announce that MDC Alliance principals.
Ndine mufaro kukuzivisai kuti vatungamiri vemapato ari muMDC Alliance vawirirana kuti Advocate Nelson Chamisa ndivo vachatikwikwidzira pachigaro chekuva mutungamiri wenyika patiri kupinda musarudzo.
VaChamisa vatiwo vanonzwa kuzvininipisa zvikuru nebasa guru ravapiwa nemapato avari kushanda nawo.
Kutenda Mwari, inotenda Mwari nekuti chinhu ichi chinogona kuitika chete, Mwari vari vanokonzera kuti zviitike saizvozvo. Haisi nyore kuti vanhu vakuru vati iwe mudiki chiva mukuru. Zvinondipa kuzvininipisa, asi kutenda Mwari nokutendawo vanondionawo kuti ndinge ndichitungamirira. Haisi nyore kunzi mutungamiri ibasa
pamwe nebudiriro.
Isu tine zvinhu zvitatu. Chokutanga, shanduko yakakwana izere, kwete gama reshanduko kana chigwishi cheshanduko sezvanga zvichiitwa navamunangagwa kuti shanduko inongova pamuromo chete, pazviito hapana shanduko. Chechipiri, toda kuti vanhu vaine mukana. Munhu wese anofanira kuwana mukana wekuwana basa, mukana wekurapwa, mukana wekuenda kuchikoro, mukana wekufara, mukana wokuroora, mukana wokuroorwa. Munhu wese ngave munhu ane mukana. Bereka mukana wako kumusana, bereka mukana wako katundu kako kemukana, vamwe vachiita masvinga emukana.
MDC Alliance yakumbira ruregerero kuvatapi venhau vakashungurudzwa nevatsigiri veMDCT. VaChamisa vavimbisa kuti vari kuongorora nyaya iyi vakati havawirirani nekushungurudzwa kwevatori venhau. MDC Alliance ine mapato manomwe anoti MDCT, MDC yavaNcube, PDP, Transform Zimbabwe, Zimbabwe People First, Multiracial Democratic Party neZanu Ndonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Yashika nguva yekuti timbonzwa kuna Marvelous Mhlanga zviri kuitika pa social media nepa Facebook pedu.
Regai timbonzwa zviri kutaurwa nevatsigiri vedu vepa VOA Facebook page yedu yeshona nevatsigiri vedu vepa WhatsApp.
Ndinoitwa Isaya Madzon, ndiri kutaura nekuPretoria. Ndinofara chaizvo chaizvo nezvagwa achivhiwawo naprezidendi vedu vamunangagwa. Zvisinei nekuti hongu yenyika ingagadziriswa zvaro negore rezvine 2 years, asi zvawanga achibva pari zvino at least better. Uye corruption yekutevera maperpetrators vari kuedza nepavanogonawo.
Muri kutaura kumajoo makotosepa Botswana. Ndichatoda kutaura nyaya yekugadzwa kwakaita president wedu wezera redu wechidiki uyu vanhu kunchapisa famba zvachose vanoona zvinoka chose chikuru ndechiri kuti tinoda mabasa tinoda kuti makambani avhure tigone kushanda wotidzokere kumusha tinoshanda maindastry avhure tigone kushanda wose sezvinoita kune dzimwe nyikawo
ini ndinonzi William Murundi ndiri muHarare ndiri kuda kutaura panyaya yehundred days dzakataurwa napresident kuti zvino zvadzapera kudai kochii chava chiri kufunga kuti voita sei nenyaya yehundred days dzapera pasina zvakataona zvakabudirira semataurira vaiti ndirikufunga kuti zvinizvo zvibe nevachinyatsokusimbisira chiyazvo kuti varandi vakabata nanga zvakasimba kuti vafambe nendima chiya chiyazvo vana vawanewo chokuita maindastry atange kushanda bine vachiita kuti zvifambe kuti upenyu hwedu huite zvakanaka nekuti upenyu huri kuramba huchitooma zvakanyanya mapraizi achiramba achikwira
kana musati mafarira Facebook page yedu yeshona endai pafacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makundano anga akamirirwa neveruzhinji pasi rese International Cricket Council World Cup Qualifiers ari kupfungaudza utsi svondo rino. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya ari kubaka moto nesvondo apo Zimbabwe iri kupinda munhandare kusangana neNepal mumutambo uyo maChevrons anofarira kukunda kuti varambe vaine mukana wekuenda kumakwikwi e2019 World Cup ayo achaitirwa kuEngland neWales. Zvikwata zvipfumbamwe Afghanistan, Papua New Guinea, United Arab Emirates, Ireland, Netherlands, Hong Kong, Scotland, Nepal, West Indies neZimbabwe yacho zvere kurwira nzvimbo mbiri idzo dzakasendekerwa zvikwata zvisiri pazvikwata zvinomwe zvepamusoro-soro murongwa weInternational Cricket Council wema ODI rankings. Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAfghanistan, Hong Kong, Nepal neScotland. Afghanistan iriyo vaongorori vemutambo uyu vari kuti ndiyo ichakunda mugungano iri. Aimbove kapteni wemaChevrons Hamilton Masakadza anoti vari kutarisirawo rwendo runofadza achiti iye vanofarira kukunda Afghanistan iyo yanga ichivanetsa zvikuru kana vachida kubudirira mugungano ravo nekutora rimwe rematikiti maviri eWorld Cup aya.
Rwendo urwu tiri kurwona rwakakosha stereki kwatiri and tinoda kuita kuti titambe zvakanaka tikwanise kukunda timu yakaita seAfghanistan yanga iri kutinetsa mazuva osaya kuti
asi makundano akadai mutambo wekutanga ndiyo unoratidza nzira inenge ichitorwa nechikwata chega chega zvekuti Masakadza anoti mutambo wavo wekutanga neNepal nesvondo muQueen's Sports Club ndiyo uchavaratidza kuti nzira yavo yakananga kupi.
Chinangwa chini ndechekutanga takunda pekutanga apa takunda pekutanga tozoenda tichiona zviri pamberi.
Musi mumwe chetewo Afghanistan iri kubandana neScotland, Papua New Guinea ichisangana neUnited Arab Emirates. Mumwe mutambo uriko musi uyu uchange uri pakati peIreland neNetherlands. Pamakundano eWorld Cup 12 akaitwa, Zimbabwe yanga ichingoenda kumakwikwi aya isina kurwira nzvimbo yacho asi veICC vakasandura mitemo. Makwikwi aya ayo aimbove nezvikwata 12 adzikiswa kusvika pazvikwata 10 uyezve zvikwata zvinomwe chete murongwa hwemarankings nevemunyika munenge muchiitirwa makwikwi aya seEngland ndivo chete vanokwikwidza vasina kurwira nzvi. Tete tarisa kuti pane zvikwata zvakasimba zvakaita seWest Indies neAfghanistan, Zimbabwe inofarira kutamba kudarika zvavanga vachiita mazuva ese kana vachida kubudirira kuenda kuEngland. Zvichakadaro zvikwata zvenhabvu zvina zvemidlands FC Platinum, Shabani Mine, Chapungu neNitrat zvire kusangana mumandava stadium mumakundano ekuunganidzira mari muri yemubati wepagedhi wechapungu Roy Mazingi uyo akashaika munandira. Mazingi akashaika mushure mekurwara kwenguva refu panguva iyo mitambo yenhabvu yaive yaenda kuzororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichakupai chirongwa chelife talk na 8 PM pantiri kutarisa mvonga mpopoto iri kuitika muMatevele land vanhu vachirwira umambo rwerudzi rweMandevele. Ndinokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga.
Ini ndini Tanono Kawande.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.